Vachitaura nezuro muchinoi kukomite paramende inoona nezvemabhizinisi madiki neari pakati nepakati, madzimai anoti bhanga iri rinofanirwa kuongororwa sezvo vari kubhadhara mari vachivimbiswa kupiwa mari dzezvikwereti asi havasi kudziwana. Mumwe mudzimai wekumhangura akapinda musangano wanezuro, amai Priska Tawasha, vanoti hapana zviri kufamba kunyange vakabhadhara mari, zvichireva kuti bhanga iri riri kubira madzimai.
Account tango apply account ende mari amount yainzi unopiwa kubhengi ikonzwa kuti uri kupiwa mari tasingazi, asi chafamba hapana. Tototi bhengi rikakuzotibira nokuti nda apply hapana chiri kufamba. Kuna wakabudisa maaccount achina akapinza mameseji vakauya pabhengi apo kusvika vaneta madzimai akati erega ndisiyane nazvo ndiogara pamba nokuti hapana chiri kufamba.
Madzimai aya akataurira komiti iyi kuti vanobhadhariswa mari madhora emunyika chiuru nemazana mashanu kuti vapiwe chikwereti chinofanirwa kubhadharwa mukati megore rimwe chete, zvisinei kuti munhu atora chikwereti chemari. Mushandi webhanga reWomen's Bank mudunhu reMashonaland West, vaPeter Msarurwa, vanoti vanhu vakawanda vari kushaya mari nekuti havadi kukwereta vakawanda sezvinokurudzirwa.
Chinowanzoita kuti vanhu vakawanda vashaye mari, vanhu vakawanda havadi kupinda mumagurupu, vanoda kuapplya vari chi vari 1-1 due to marriages avo avanenge vainawo. Saka kana munhu achinge achiapply ari 1 panodiwa guarantor, and izvi iyewo anofanira kunge ane maassets anokwanisa kuita secollateral kumachii kumakoloni anenge aapply. But magroups akawanda at present they are getting money, vari kuwana mari.
Mamwe madzimai anoti ave nemakore maviri abhadhara mari iyi asi hapana chavati vawana kunze kwevimbiso chete. Mudunhu reMashonaland West makanyoresa vanhu vanosvika zviuru zviviri kuti vapihwe mari dzekutanga kana kusimudzira mabhizimisi asi kwakapiwa vanhu vatatu chete. Amai Tariro Shumba vanoti havasati vapiwa mari asi vati mutero wavari kunzi vazobhadhara kana kuti interest yezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana pagore yakawandisa.
Mari yacho ukaona interest yacho ye6000 inenge iri over zvakanyanyisa, saka ngavadzore futi pamainterest avo iwayo.
Sachigaro wekomiti yaibvunzurudza madzimai, amai Good Luck Kwaramba, vanoti vaida kunzwa kuti bhanga reWomen's Finance Bank riri kubatsira sei madzimai.
Tichida kuti tinzwe impact Women's Microfinance Bank kuti riri kubatsira sei kumadzimai uye madzimai mangani akabhenefita kubhengi iri. Asi zvichemo zvizhinji zvatiri kuwana ndezvekuti vanhu ava madzimai haasi kuwana mari, vari kuaplaya zvakawanda asi mari iyoyo haisi kubuda, uye interest yacho madzimai atoti interest yacho yakakurisa.
Amai Kwaramba vanoti vachaenda nezvichemo zvemadzimai kuparamende uye vachashevedza gurukota rezvemabhizinisi amai Stembiso Nyoni kuti vazopindura zvinyunyuto zvemadzimai.
Isu tinoita oversight yebhengi iroro as parliament, saka vanga zvichemo zvese zvavataura taka tichinyora pasi. Tichaenda kuparliament tonogara pasi, kana tagara pasi tonyora zvese tokurukura muparliament todaidza Minister Stembiso Nyoni kuti vave vanopindura zvinyunyuto zvekubva pavanhu.
Bhanga reZimbabwe Women's Microfinance Bank rakaparurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa muna 2018. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.